Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 13/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revakuru vemakereke echiKristu rinoti mamiriro aita zvinhu muZimbabwe haachakwanisa kugadziriswa nevezvamatongerwo enyika vega. Sangano rePharmaceutical Society of Zimbabwe rinoti rinoda kusangana naGavana weRBZ pamusoro pokuwaniswa mari yokutenga mishonga. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revakuru vemakereke echiKristu reZimbabwe, Heads of Christian Denominations, rinoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe asvika pasi sisina kunaka. Naizvozvo sangano iri rava kuwedzera kurwira gungano revanhu vese nemasangano ane chekuita nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutauriri wesangano iri vanovezve munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vakuru vemakereke vabvumirana kuti vezvamatongerwo enyika pamwe chete nemapato ezvematongerwo enyika havachakwanisa kugadzirisa vega mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Naizvozvo vakuru vemakereke vari mubishi rokuronga musangano mukuru uko kuchakokwa vanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti vanhu veZimbabwe vese vaise musoro pamwe chete vaone gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vemakereke vanobatanidza masangano ese emakereke makuru muZimbabwe, inonzi Zimbabwe Heads of Christian Denominations. Utungamiri hwayo hwakaungana kuongorora nekufungisisa zvikuru mamiriro akaita nyika. Vakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pemaonero avo uyezve zvavanofunga kuti zvinofanira kuitwa. Nyaya huru yavakabudisa ndeyekuti patakamira iko zvino senyika pakaoma zvikuru zvekuti panotsvakwa kuti vanhu vaise musoro pamwe chete tiwane nzira yekuti inotipa mhinduro kunhamo yatakatarisana nayo, mhinduro inofanira kuwanikwa mukubva kutaurirana kwedare guru remusha wemuZimbabwe kuti tiwane mhinduro yenyaya yatakatarisana nayo. Saka ndo chinhu chikuru chavakabudisa kuti pamazuva ari kutevera aya vari kurongedza dare iroro guru ratinoti National Convention, richasangana kuti rigadzire nyaya iyoyi.
Anotarisirwa paNational Convention ndivanani?
Tiri kutarisa kuti dare iri rakakosha zvikuru zvekuti munhu wose anofanira kunge akamiririgwa. Chekutanga ndechekuti dare iri richatanga raitiwa kumatunhu atinoti maregional conventions, kokokorodzwa miono yakasiyana-siyana kubva kumaregions kozokokwa iro dare guru rinenge richibatsigwa nezvinenge zvatogwa kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Idare riri kukokwa namakereke, saka harinei nezvemapato kana zvematongerwo enyika, asi riri kukoka vanoita zvematongerwo enyika, riri kukoka vanoita zvemabhizimusi, riri kukoka vanoita zvecivil society, riri kukoka madzishe, riri kukoka nevamwe vane mapato akazvimiririra anoshanda muno muZimbabwe. Saka idare guru rinoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti nhamo yenyika isokuona kwatinoita ingagadziriswa sei.
Pari zvino mati maziva nzvimbo nezuva here renational convention ichi?
Mukati mevhiki rinoiri tichaziva, nokuti pane humwe urongwa huchaitwa mukati mevhiki ino. Vhiki rino parinonopera tinenge takunyatsokuziva.
Mutungamiriri wenyika vamunangagwa nemutungamiriri weMDC vachamisa, vakamirira here zvamuri kuronga zvese izvi?
Handizivi kuti vakazvimirira here, asi tinovimba kuti tichavakoka, nokuti tinofunga kuti munhu wese anofanira kunge aripo.
Kuzivisiwa vachazivisiwa zviri pamurao, vachawana official communication uyezve official invitation. Kuti vachazvitora sei hatingazozivi.
Chiri kudiwa nevemakereke ndechipi? Teipi nhano yomotora sezvo tichiona sokuti pane kutaurirana kuripo pakati pehurumende namamwe mapato ezvematongerwo enyika?
Nhaurirano yematongerwo enyika ndofunga yakanaka kuti vanoiita vaambe vachiita. Tinofunga kuti nhaurirano yatinoda kana kuti dare ratinoda idare rinobatanidza munhu wese. Nhamo yatakatarisana nayo inhamo yetrust neconfidence. Kuti zvivakike izvozvo hazvigoni kuvakika namapato ari ega, nokuti maonegwa anoitiwa nevanhu akasiyana. Saka chazvinotsvaka ndechokuti titore vanhu vese vange vari pamwe chete, tibvumirane kuti tinoda kuti tiende kupi senyika. Kana izvozvo zvisati zvaitika, tinoramba tine mweya wokufungirana nokusabatirana pamwe chete. Saka makereke akatsimbiridza zvikuru kuti nhano yatava kutora iyi inhano yokuti mumusha maipa munotsvaka kuti munhu wose agare pasi, kubvumirane kuti zvinotofamba sei kuti tiende mberi. Haisi nguva iri nomali yatiri zvino, hazvina kumira zvakanaka.
Avo vange vari mutauriri wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, varizve munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiriri wesangano reFarmaceutical Society of Zimbabwe vaPotifa Mwendera vanoti vari kuda kuita hurukuro naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla kuti vaone kuti vakwanisa kuvawanisa mari yokutenga mishonga yokuisa mumatura avo sezvo musisina chinhu. VaMwendera vanotivo vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi mana chiri kupa kuti vemakambani ekunze zvikuru vekuIndia varambe kuvapa mishonga zvapa kuti dambudziko rekushomeka kwemishonga rikombe. Asi vamwe vanoti vanotengesa mishonga vari kuitenga nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald richiti mimwe mishonga iri kutengwa kuIndia nemadhora matatu nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $3.65 inotengeswa muZimbabwe nemari inodarika madhora makumi maviri nemashanu kana kuti $25. Asi vamwendera vanoti chiri kupa kuti nhengo dzavo dziomerwe inyaya yekuti vanotenga mari kuAmerica pamukoto. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamwendera.
Pari zvino vanotengesa mushonga vazhinji vandinoziva panguva inoi vari kutengesa mushonga yavo vachishandisa vachishandisa mitengo iri kuenderana nekuti munhu ari kuda kubhadhara necurrency ipi. Nokuti kubvira pakataurwa kuti mari vari kuda kutengesa maUS dollar vanokwanisa kuapplya kubhengi vachishandisirwa interbank rate, pane an understanding pamarket yekuti izvo chinhu chinogona kuita price in US dollars choita price neRTGS yako mari yakati. Kana uchida kubhadhara neUS dollar unoshandisa mari yakati. Chingangove chiri kunetsa panguva ino, vazhinji vari kutarisira kuti mafamasi kana vanotengesa mushonga vange vachishandisa rate iri kupiwa nemabhengi. asi chiri kuitika nekuti kumabhengi uku hakusi kunyatsokuwanika mari zvine mwero wakakwandirana wekuti tinokwanisa kuwana mishonga yese. Mafamasi mazhinji ari kushandisa rate yeold mutual implied rate. Iyi rate iyi iri pamusoro kudarika yekubhengi. So ndo chingangove chiri kunetsa panguva ino kuti rate iri kushandiswa mumafamasi kuti kana vava kuchibhadhara nemari yekunze, rate iri kushandiswa haisiriyo ingange iri kutarisirwa nevanhu. Vanhu vari kutarisira kuti vanhu vashandise rate yekubhengi, but rate yekubhengi haisi kushandikana nekuti mabhengi haasi kukwanisa kuwana mari yekuti vanyatsokuita sei kupa vanounza mushonga muzimbabwe vachibhadharisa kudaro.
Paimbenge paita misangano yamaironga nagavhuna weRBZ kuti muzeye nyaya dzemari idzi, pane chakabuda?
Misangano hatina kukwanisa kuzoita nokuti vekuRBZ, gavhena vekuRBZ vakabva vati no, munhu wese ari kufanira kunge achiapplya mari kuti apiwe mari kupi kumabhengi kwavo. Ivo vakativimbisa kuti vanenge vachiita sei vachiita kuti mabhengi ange achipa kuimpotwa kwemishonga kuri kwakakosha stereki. Asi zviri kuitika on patiri kuzotsvaga mari iyi ndezvekuti hatisi kukwanisa kuiwana sekutaura kwavanga vaita. So tichiri kuda kuti titaure navo kuti tisvike paposition yekuti vanokwanisa kutiwo aiwa mushonga taakuita zvatiri kuita mafuta ekufambisa motokari, kuti mushonga taakuvapawo mari vari panumber 1 kana number 2 tichitezera kumalocations anenge aripo.
Tichitarisawo chimwe chikwereti chamanga muina hacho kunze uku, chinenge chaikukanganisaiwo kuti muwane mushonga, chakazobhadharwa here?
Chiri kutishungurudza zvisingaita, izvozvi bvudzi ratochena nekushaya kuti tichaita sei nechikwereti ichocho. Nekuti vekuRBZ vabva vanyararawo panyaya iyoyo. Zvinoreva kuti ndofunga ivo vari kutarisira kuti mukushanda kwatiri kuita, mukutengesa kwatiri kuita, hatichakwanisa kuwana mari, kureiza mari frommaactivities atiri kuita panguva inoyi. Ndaikuti panguva inoyi hatisati tabhadharwa chikwereti ichocho.
Imari
pakupera kwamarch changa chasvika 40 million. 32.5 yevanounza mushonga yakagadzirwa kudhara vanoimpota vachizoisa matura avo muno muvopa mafamasi, kwoitawo 7.5 yeavo vanotora maraw materials ekuti vagadzirire mishonga yavo muno.
Mutungamiriri wesangano reFarmaceutical Society of Zimbabwe vaPotifa Mwendera vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald, hurumende iri kuratidza kusafara kwayo naIshe Felix Ndiweni, avo vakashedzera kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvipamidzirwe, vachiti zvirango zviripo iko zvino zvishoma. Mubepa nhau reStandard, mune nyaya pamusoro pemari inotambirwa nevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, avo vanonzi umwe neumwe wavo ari kutambira zviuru gumi nezvina zvemadhora pamwedzi. Muchronicle mune nyaya yemapurisa ari kutsvaga mugadhi weBulawayo City Council Absalom Dlovu, uyo ari kupomerwa mhosva yokudzipa musikana wake Vonai Moya, akafa mushure mokunge averenga mashoko akange atumirwa musikana uyu pacellphone. MuDaily News mune nyaya yevarairidzi avo vazivisa kuti vacharamwa mabasa mumazuva 14 ari kuuya kana hurumende isina kuvapa zvayari kuda. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ini ndinonzi Oliver Mutete, Glenora B. Muharare. Ndinopa rukudzo ruzhinji kunana amai nekuti upenyu hwemunhu hunobva pamunhukadzi vanova ndivo mai. Zvese zvinongotangira mudumbu raamai. Saka vakandikoshera zvizhinji vanhu ava vanonzi vana mai. thumbs up to all mothers of this land.
Makadi zvenyu namukoma Jonga vana mukoma Blessing pa studio apo. Aiwa ndoda kupa kufara kutenda chaizvo nesarudzo dzandakaona muno muSouth Africa dzakachena dzinofadza pasina akanyunyuta. Ndichifananidza nezvandinoona munyika medu muZimbabwe. Vanhu pasarudzo vanofa vachiurava vasina mhosva futi dzichiridzirwa pakati pevanhu. Vari kuzvifambira munhu achifurwa nekumusana kuradza kuti munhu anenge achitiza. Kana tichitaura nyaya yekuti sarudzo dzifambiswa zvakanaka kana kuti hadzina kufambiswa zvakanaka, asi kutaura nyaya yekuti MDC ndo inofanira kunge yakahwina, aiwa tikutaura kuti ZEC inofanira kuita zvinhu zvayo jekerere zvakachena zvisina anozogunun'una kunyange ZANU-PF yakahwina. Basa ratanga tichifanira kuti tinge tichitsigira isu nderekunge vana vachiwenga nana vamunangagwa nana vamatemedanda avo vanasekuru avo vaifanira kunge vakagara kumba vachidya mudyandigere vachipenga kupopotera mari dzemudyandigere kana vachipiwa mari dzisingavakwaniri kuti aiwa takarwa hondo tikarwa rusununguko tikarwa rusununguko muno munyika ikasununguka tipe mari dzedu dzinotikwanira aiwa tingadai tichivatsigira ipapo pane kuti vangoramba vachiti aiwa tinoita tinofiropo munoita munofiropo imi ndimuri kuguta nemhuri dzenyu asi vanhu vese venyika vachiparara vamunoti makarwira aiwa hazvina zvazvinoreva tiregerereiwo muti tiriwo zvinhu kwazvo vanhu vatambura tanzwa matisvina vari kudiridza maruva avo neropa revanhu vanhu avo ngavaregerere vanhu tatenda zita rangu ndonzitonderai ndiri muSouth Africa muJoburg tatenda
mamuka sei vashamari vestudio 7 aiwa takutenda nenhau dzamunotipa aiwa totenda yedu ni zita rangu ndoikulan ndakutaura pamusoro penyaya yakupi yada kuzama kuita iyi aiwa kupi ngangonyarawo vanhu vakomana ozanti yakabuda yakatadza kutevedzera zviri mugwara remusangano akada kufoma yake patiyika saka iye zvino auda kudzoka achichamudi kupi ngaienda asade kukanganisa ti musangano wedu musangano ndewevanhu hausuwe kota hausuwe chii ndewevanhu unovhotekwa nevanhu zvikavapi saka kupi ngazvibati ngatsikana kana achidla mari nagarwi ngangodla mari yake riyei kana gwari wake izvo hadina basa neko ndoda kutikanganisira musangano wedu ndatenda hangu
makadii makadii vatevenyero vestudio 7 tinotenda nenyaya dzakutipa dzakanaka dzinomboo chokwadi zvinoitika kuZimbabwe ndiripo panyaya yekutsigira nyaya yakupe kupe uyo atove nemhepo mhepo chaiyo chaiyo zvoti kana ane chimiting chake nechivava kumutsigira kuti aite zvizvakufunga izvi ngavaudze kuti ai vairasa kana achida zvokutungamirira pati angoregere kukuramba yake hatiri munhu anongoti tucha tucha isu patimire pakaipa aw mai avanga vakura zvakanaka zvabvepi mweya ai ngavatidzikamire kana ane kashavi chakoda kutungamira ngavavambe yavo pati tione kwavanoenda kwete kuda kuda kutivhiringidzira pamberi nanelson chamisa patimire pakaoma hatiiti zvi zvokuvhiringidzwa ndinitafadzwa mandima ndiri parustenburg apo
makadii vashamarari vese vestudio 7 tinofara kwazvo nechirongwa chamunotipa zuva nezuva tinodakadzwa zvisingaiti ini ndinoitwa mukoma tafadzwa nyakudya ndinobva kudombo shavo pati pari zvino ndiri kuno kusouth africa chekutanga ndinoda kuti happy mothers day kuna amai vangu maitafadzwa nyakudya vari pamabhuku apo ndisingakanganwe nyaya yatokozano kupe tinoziva kuti tokozano kupe munhu anoshandiswa nezano pf zvaanoita hazvitishamisi saka ndinoti kuna vachamisa rambai makapresa button iroro tende mberi ndichiti chisamba machisa tinokutendai vashamarari vestudio 7
kuda kungobvunzawo zvedu kuti kutokozana kupe achiri kuda kungorwisana nemdc iye akazviburitsega hamusi kuona kuda kutokanganisa futi kuti mdc inyatsobudirira kana kuti pati inyatsoramba ifambe zvakanaka semafambiro arikuita
wazwai pastudio 7 vateereri vese pamwe nemino vatefenyuri venhepfenyuro aiwa ari kutaura ndemadzibaba samero ano pasouth africa haiwa zvivai bhere ramothers day iri haiwa tinorirangarira zvikuru sesu tinana mai vari kumushawo haiwa ndinonzwa mwoyo wangu kuchisuduruka nokuti vana mai vangu vakatiberekera mukati mezvakanaka, asi nekuda kwemaomero aitwa nyika isu hatichakwanisi kuvapa zvatinorwa kuti mwoyo wedu unzitagutsi kana kuti tavapa, nokuti zvose zvatinovapa zvinenge zvichingombundikidza kuti vasatora kugarisa kwavakatiitawo nako isusu tichiri kukura. Haa, ndiyo badzi netende hangu nokunditambira mashoko angu aya.
Kwazivai, kwazivai vashamarari vestudio 7. Ini ndinonzi Lukumbula, unobva vachinga apo. Izvozvi ndiri kuraramira zvangu ndiri kuSouth Africa, kuJoburg, Mutembisa. Yeshi, zvakaoma. Dengwa rapindira pakati penyika yedu. Atibatsira, kozi yei, pakaipa. Munyika dzatiri kuraramira makore ano, dzakaipa. Ndiriko zvangu South Africa, but hapana kana nechiri kumbofamba. Kungotsvagawo kuti deni takwanisa kurarama, but zvinhu zvanga zvakaoma. Kumusha kunenge kuchida kutumirwa kana kudii, but hazvafanana nemari dzachoka. Mari yedu haisi kana kumbobetsera kana nepadiki zvapo. Dengwa rapindira, zvinhu zvive zvinoita zviri nani, zvinochinja bozi. Hei, andatambura ini.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakange vaine pfuti nezuro vakauraya vatendi vatanhatu vakange vari musvondo yechiRoma muguta reDablo kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Vakaona zvichiitika vanoti vanhu makumi mana vakange vari pazvimudhudhudhu vakapinda mukereke vakauraya vanhu ndokutungidza kereke iyi. Svondo rapera, vanhu vashanu vakange vari mune imwe zvekereke vakaurawa mune rimwe guta muBurkina Faso. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuferefeta kwavo kana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakapara mhosva yokuvharidzira kuti chokwadi pamusoro pemhosva dzavanofungidzirwa kuti vakapara chizivikanwe. Kongresi yeAmerica iri kuratidza kuti iri kutadza kutaura nezvapupu kana kuwana magwaro avanoda ane chekuita nenyaya iyi, nekuti vaTrump vakarambidza vafakazi kuti vataure uye vakarambidza kuti magwaro anodiwa aendeswe kuCongress. VaTrump vanoshandisa simba remutungamiri wenyika rinonzi executive privilege kurambidza vafakazi kuti vataure uye kuti magwaro asapiwa kuCongress, vachiti zvingakanganisa kuchengetedzwa kwenyika. Tabata Gweta rinoshanda kuOregon vatapiwa kapurura kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Executive privilege inyaya yekuti mukuru wenyika anenge aine ruzivo rwaasiri kuda kuti rusvike kuvanhu, ingangoti information yavanenge vachida kuti isasvike kuvanhu nekuda kwezvimwe zvikonzero. Zvikonzero zvinokonzera izvi ndezvekuti vanenge vachiitira kuti vanhu vasave nekushushikana kana kukanganisana kana kudzumana musoro maererano nerumwe ruzivo rwavasingafanira kunge vachiziva. Inyaya dzakatanga kubva mazuva aPresident Nixon akamboshandisa mukana mumwe chete kudzivirirawo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika zvavanenge vasingada kuti zvikanganise vanhu veruzhinji rwenyika.
Asi kana vanhu vakatarisa vanoona sokuti kuda pamwe mutungamiri wenyika ava kushandisa iyi executive privilege kuti avanze zvinhu zviri kufungirwa kuti kuda pamwe vakapunza mutemo muzviito zvavo. Kana zvakamira saizvozvozvo, zvinofambiswa sei kuti mutungamiriri wenyika amanikidzwe kubudisa chokwadi?
Matungirwo anoitwa nyika ane mapazi matatu. kuti judicial shiroti vatongi poti executive shiroti vatungamiri venyika kuzoti congress ndiyo legislature saka vanenge vari mapato matatu ndo mamiriro azvinenge zvakaita saka executive privilege kana zvatodaro shiroti rimwewo danho pamapato matatu atataura ndenge richotiwo isi tataura izvi saka zvakavari kuti verimwe diva vaone kuti zviri kukonzera kuti nyika ifambire mberi takaenzana here kana kuti masimba adari kamamwe nokuti apa kufamba kwavanenge vachiita ari matatu kudaro mapato aya anofanira kufamba achienzana achisimudzirana achienzana zvichifambira kuti nyika iende mberi saka kana rimwe razonge rinotipfuurei kune mamwe maviri aya zviri kwavari akusimudzirawo shoko kuti aiwa apa manenge matiturikidzei mwero ngatifambei zvakaenzana kana zvadaro zvino ibhora ratoroverwa kudzokera kumamwe mapato maviri aya kuti munozvionawo sei saka nekuenda kwemasimba avo nekufambirana kwaari kuita zviri kwavari kuzvipindira nekutsiura mumwe wavo kuti kana kuti zvapfurikidza mwero kana kuti okay kana kuti ngazvingoramba zvakada zviri kwavari ivo kuona zvavanokwanisa kuita
ivo mutungamiri wenyika vanogona kushandisavo executive privilege yavo kuvharidziravo zvimwe zvavanenge vakaita zvavakakanganisa
kuri kuda kuedza kuvhara zvavanenge vakakanganisa kana kunatsa zvavanenge vakakanganisa hazvirambirwe kuti zvinogona kunge zviri ndiwo mukana wavo zviri kushandisirwa asi chinoonetsa apa ndechekuti inenge yasvika nguva yekuti zvanzi iye zvino mutambo wacho wasvika kumateru tochiona kuti mukuru ndiani ndo zvapo nemamiriro anenge akaita zvinhu saka munhu ari kuedza kushandisa zvinhu zvinokwanisa kunge zvichimubatsira kugadzirisawo divi rake kana kuti munhu anenge achingoti izvi ngatingosiyanai nazvo kuri kunyika dzide dzinenge dzikuna naafrica vanenge vachingoti mukuru haabvunzwe ngatipfuurei mberi ndo mamiriro azvinenge zvaita asi zvinenge zvichierekana nekuti ivo vacho vari kuzviona pamutambo yevanhu vatatu vari mudariro vachatsiurana sei pakuita kwavari kuita
pane anokwanisa here kurambidza mutungamiri wenyika kushandisa executive privilege
zvichienderana nemashandiro avanenge vachiita mune ratinoti gutsa ruzhinji democracy zvinenge zvaakuona kuti simbawo rinokwanisa kubva kune vecongress rakamirawo sei kana kuti simba rinokwanisa kubva kune vanotonga vejudiciary rakamirawo sei kuti vanenge vachizvionawo sei nekushandisawo masimba avanawo maererano nebumbiro rezvemutemo apa ndingangoti kunetsana kwaita vanhu pakuti miedzo yauya apa kuti tochiona kuti mukuru ndiani pakati pevecongress vejudiciary vacho nevanotonga vepresidential pakuda kuedzana kwemasimba asi mukuedzana kwemasimba chikuru chinozobuda ipapo kuona kuti nyika ino nyika yakasununguka zvakadii
gweta rinoshanda mudunhu reoregon muno muamerica vatapwa kapurura vari parunhare kuoregon nestudio 7 Radzenharira sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sangano revakuru vemakereke echikristu rinoti mamiriro aita zvinhu muzimbabwe haachakwanisa kugadziriswa nevezvematongerwo enyika vega sangano repharmaceutical society of zimbabwe rinoti rinoda kusangana nagavhuna werbz pamusoro pokuwaniswa mari yokutenga mishonga tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti mosara zvakanaka.